neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisagaza sise Washington DC
Nota mara zakare manero anasi uri musi wemugovera chikumiso 2021 makaterera ku Studio 7 nefinyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichipenyura ndiri kumba nenzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 tikiti ezvezvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu mukaribha neurungwe mudunhu remashona land west kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mumatunhu aya. Madornopiti Sara MDT Alliance rinofarura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvo zvichitungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Mutungamiri weMDCT waDouglas Ngonzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu aive nemukurumbira David Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe wesoka SAFBA nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980. Inzwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotora matanho ekuvhara kwemasvondo maviri matunhu madiki eHurungwe neKaribha kumashona land west nekuda kwekukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mumatunhu aya. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuHurungwe, Karoi neKaribha pamazuva matatu apera. Saka bazo reutano nekurerwa kwevana ndatizvo kuchiva neyatingati muchirungu lockdown kunzvimbo idzodzo weDBT-Sect. Apo vanogara kumhepo yeHurungwe, Karibha vari kuyambirwa kuti kufamba kusina kunyanya kuenda kunzvimbo. Avowo vari muHurungwe nemuKaribha vari kumanikidzirwa kuti vange varimo pane zvino.
Vamudziri vanoti hapana nguva yatiyatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika rini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvirikufamba sei then pachinoitazva kuti tomena kuti poiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe Dr. Frankson Masiye vanoti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masiye vanoti vanhu 114 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva matatu apfuura kusanganisira madzimai 14 vakazvitakura pachipatara cheChidamoyo muHurungwe. Varibva vagurukota vezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere cheCOVID-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Zvekutaura kwatakaita kare zvinowirirana nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matargeted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umboo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umboo huri kushandiswa kuita malockdown zao tinoona kunge wakaremara sokutanga hurumende haizi kushiya nesu umboo wanao data ravanaro rukukonzera kuti vaite malockdown aya zvirikuenda pamalockdown zvachiya varikuitiwa haasi effective haashandi tikatarisa lockdown iri kukwete mabeer hall kwekwa hakuna beer hall chaiyo inonzi bhawari yariya saka kungotaura nezvemabeer hall kune mabhotoro stoo nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private zvese dziri kushanda vanhu vari kungorarasa mamaketi place akavhurika ndo kune vanhu vanonge vachingokwesherana vasina kupfeka mamasi hapana enforcement yelockdown
pakabvunza mapurisa kuti ngave matanho avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara kariba nehurungwe mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu remasonaland west assistant inspector Ian Kohera vati havakwanisi kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo vati titaure nemutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati avo vanga vasingadaviri nharembozha yavo bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 uye vese ndevemudunhu remasonaland west rakatiwo pavanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare makumi masere nevaviri kana kuti 82 ndevemudunhu remasonaland west hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta rekwekwe mudunhu remidlands nokuda kwekuwanikwa muine hutachiona hwekuindia hunokonzera covid-19 uhwo hunonzi hunopararira nechimbi-chimbi uye kuuraya zvakanyanya ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
chakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaconstantino chiwenga vanga vachitarisirwa kutaura kuvatori venhau manheru anhasi pamusoro pematanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 munyika pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti zvii zvavasunga kuti zviitwe bato rinopikisa reMGP Alliance raparura nhasi chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvi zvichatungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yesmart gender drive task force mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMGP Alliance amai Linet Karenyikore vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vanelson chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro makumi mashanu kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana mumakanzuru
chinhu chekutanga chavachaita kuenda kunoidentify kutsvaga mapotential candidate kana taita identify mapotential candidate toita mentor munhu wese ari kuda kupinda tovapa ruzivo nekuvabatsira saka tati isu by 2022 vanhu vanonga vapedza chirongwa ichi kuitira kuti vatoita candidate selection vange vatove nemacandidate avo
mutevedzeri wemunyuranoa nezvematunhu zvakare vari meya veHarare vajacob mafume vaudza studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba ndosaka raumba komiti iyi vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika uye NDC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nesmart gender drive task force
komiti yakaitwa kuti zvibviswe izvozvo tinge tichienderana nemabumbiro emutemo epasi rese nezvinonzi musha mudzimai uye zvenyika mudzimai saka tikasasimudzira madzimai edu senyika tinoramba tichitenderera panhu pamwe chete tichitadza kufamba
imwe nhengo yekomiti amai kudzaika dzombe vaudza studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kuve nhengo yekomiti iyi uye vavimbisa madzimai ese muzimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese vati vanoda kupedza matambudziko akaita seavakasangana navo pavakasarudzwa kuvakanzura veguta reHarare
tokutarira kwanga kuri kutarisirwa pasi semudzimai vanhu vanofunga kuti haukwanisi kutungamira nzvimbo inenge ine vanhu vakawanda uye uchitungamira varume saka mabasa ako ndovanofanira kuzotaura kuti unotozvikwanisa uye mhuri neshamwari dzinovhunduka munhukadzi akada kupinda nyaya dzematongerwo enyika uye nyaya dzemari kuti ukwanise kukwitidza uchikwanisa kutaura kuita zvido zvako panguva yekambinako zvinhu zvinonetsa asi kana une shamwariwo unokwanisa kuzobatsirikanawo kuti vakubatsirewo panguva dzekukambina.
Dzimwe nhengo dzekomiti ndivaseso zvidzai, vamuri Suzi Zvai, amai Ellen Shiriedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu namuzvari Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 Harare. Dini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato rinopikisa MDCT vaDouglas Nwanzora vakasangana nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga neZuro kumuzinda weState House. Mutauriri wavaNwanzora vaLloyd Damba vanoti vaNwanzora vakasangana nemutungamiri wenyika semutungamiri wevanopikisa muparamende uye vakabva vatora mukana uyu kusvitsa kumutungamiri wenyika pamire bato ravo panyaya yenhaurirano. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravamunangagwa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navadamba.
Munoziva kuti vaNwanzora ndiwo mutungamiri weopposition party muparliament yeZimbabwe, saka vainopresenta macredentials avo izviri pazvishe yeparliament neutongi hwenyika yerungu remuZimbabwe. Asi pamukana iwoyo vakabva vatora mukana kuti vapresente position paper rebato reZMDC rekubvunza kuti tinoda dialogue. Vakabva vapresenta zvavanotarisira nezvatiri kudaro, zvatiri kutarisira kuti tingangonga tichingei tichiwana maringe neyo yenhaurirano dialogue pachirungu, zvatiri kutaura mazuva ese kuti Zimbabwe kuti inge ichibudirira. Vana veZimbabwe ngavanga vachitaura nepachezvavo kuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya muno munyika inyaya yekuti hatizokwanisa kutaurirana. Saka zvinobva zvasvika kuchenedzera kuti titaurirane neZANU-PF nehurumende yeZANU-PF.
Tinozwa hurumende pamwe neZANU-PF vachitaura kuti vanoda nhaurirano vanopinda muPoland, asi tinoona kuti vaNwanzora havasi muPoland. Pakamira sei ipapo?
Chekutanga hatishore Poland nekuti Poland I think ndo mawandiro mawandiro ekuti vana veZimbabwe vanga vachitaurirana. Asi mukatarisa inini constitutive document yePoland tinotaura iri kutizo pane vanonzi mapolitical actors vari kudefina sepolitical actor munhu akakwikwidza sapresident maelections a2018. Saka nhaurirano dzatiri kuradzejekerere munoona kuti dzinobva dzabvisa vaya vaya vari kunzi havana kukontesta maelections a2018. Tekuti madziki anofanira kunge ari pati yedialogue, tekuti Labour inofanira kunge iri pati yedialogue, vadzidzi vanofanira kunge vari pati yedialogue. Zimbabwe ndiye machechi, Zimbabwe ndiye matraditional leaders, Zimbabwe ndiye Labour, Zimbabwe ndiye vadzidzi, Zimbabwe ndiye varungu, Zimbabwe ndiye vanhu vazhinji vakasangana.
Saka vamunangagwa vakapindura kuti ipa nezvese zvamataura izvo.
Vamunangagwa vakagadzira position chamber redu vakatiwa vachadzoka kwatiri vada kutipindurawo paragraph by paragraph.
Zvii zvamuri kuitawo kuunza nhaurirano nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakaitawo savaNelson Chamisa weMDC Alliance?
Tinoda kutiisa hapana vatinosarudza isu nekuti munhu wese mwana weZimbabwe atenda kuti Zimbabwe kuti rinde, hakuna vatinosarudza, hakuna vatinoshora ende, hakuna vatinorenga. Chatikuda musangano wedu nenyika, nyika pamberi vanhu kumashure, hakuna vatinotora tisi kutaura naye, tinoda kutaura nemunhu wese. VaNelson Chamisa vakasunuka vanhu vataurawo kuti izvo tinoda kutaura neni, isu tisi kutaura neni. Nekuti hazvina hazvibatsiri kuti tinge tichidaidzwa kuLondon, tinge tichibatsiri tichidaidzwa kuCastle Hill kuUnited States kana kutadzwa kusadza kuti titaurirane, asi isusu tinoonaye munhu mumwe chete, hakuna vatinoramba isu, toda munhu wese.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Nwanzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti ichazivisa nezveurongwa hwekubatsira nemari zvirongwa zvekusimudzira zvivakwa munyika dziri pasi nedziri pakati hwakagadzirwa kukwikwidza chirongwa cheChina cheBelt and Road Initiative. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nemugovera musarudzo yeparamende yakasvika kuitwa mushure memakore maviri ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vanorwira utongo hwejekerere vakurudzira kuti veruzhinji vasavhota. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reLead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutipawo pfungwa dzavo pamusoro pechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa munyika nemakanzu emuHarare nemuchitungwiza ekuputsa zvivakwa zvevanhu panguva ino yeCOVID-19. Vari kuputsirwa zvivakwa izvi vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira. Munoona sei zviri kuitika panguva ino yeCOVID-19 pamusoro pekuputswa kwezvivakwa zvevagari vemuHarare nekuchitungwiza?
Panguva ino yatiri hatione chiri chimiro kana chimufikidzo chakanaka chekuti dzimba dziwanikwe dzichinoputswa, nekuti tagara mukati meguta reHarare rino mune shortage yeaccommodation kutosvika pekugara chaipo. Zvakare ayo ari kunzi maillegal touchshop, tikatarisa kuti mabasa chaiwo haasi kuwanika, ndopari kutoraramira mhuri dzakawanda kuti vagone kunowanawo mari dzemaschool fees nezvakadaro.
Zvii zvamunofunga kuti zvingadai zviri kuitwa nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza kune avo vari kuwanikwa ivo vachivaka munzvimbo dzavari kuti ivo hadzina kufanira?
Ndinoona sekunge zvanga zvakakosha kupa dzidziso kune avo vari kuti vakuita maillegal touchshop kana kuti havasi kuoparidza zviri pamutemo, kuti zvii zvavanofanirwa kugadzirisa kuti vagone kunoramba vachienderera mberi nemabhizinisi avo iwaya. Dzimweni dzenguva hurumende haifanirwa kungoramba yakateedzera mitemo yakaiswa nguva yatanga tatapambwa pfuma navarungu patanga tiri mucolonization. Mitemo inofanirwa kusandurwa kuti igone kunochengetedza zvarwa zvezimbabwe kuti vagone kunozvigadzirirawo pfuma yavo. Tikaramba tateedzera mitemo yakasiyiwa kana yatakatora kuadhopta kuvarungu, hazvisi kupa chimiro zvakanaka zvakare, uye hazvisi kuratidza kuti zimbabwe iri kuzvitonga kuzere sekurwiwa kukaitwa hondo yerusununguko.
Zvamira zvakadaro, ponzwii nyanya panyaya iyoyi yemitemo yamuri kutaura? Hurumende inofanira kunge iri kuita sei?
Kugadzirisa mitemo iyi iri oppressive, repressive and suppressive.
Ko ivo vanhu nyanya madzimai ari mumabhizimisi vangazvidzivirire sei kuti vazoonawo mabhizimisi avo aya asingazoputswi, nyanya vanenge vari kuita zvematakshop nezvimwewo munzvimbo idzodzi dzeHarare nechitungwiza zvatiri kuona zvichiitika? Kunyange hazvo dare rakange rakatura mutemo wokuti makanzuro aya ambomira kuputsa zvivakwa zvevanhu,
zvakakosha kuti vanhu vaende kunonyoresa mabhizimisi avo. Pazviro kwazvo vanhu vazhinji vanenge vachipiza kubhadhara tax, asi ndiwo mutemo wenyika. Patinoitawo mabhizinesi edu tinofanirwawo zvakare kukoshesawo mitemo inenge iri mukati menyika ino. Tikagona kukoshesa mitemo tinoona kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka, asi hurumende yedu ngaigonewo kuwana matimu anenge achifamba munharaunda dzakasiyana siyana vachidzidzisa vanhu mitemo yacho yavari kuti iri kutyorwa nevari kuita matakishopu iwaya asiri pamitemo nevari kuvaka dzimba dzinenge dzisimo mumapurani. Dzidziso yakakosha nekuti havasi vese vane zvivhitivhiti kana maredhiyo kana vane njere nechenjedzo yezvinenge zvichifanirwa kuitwa. Kungoerekana vanhu vangoti taakuputsa taakubvisa zvakadai munguva ino yatiri yakaoma tichangobuda mucovid-19, zvinhu zvakarema chaizvo.
Tinokutendai Muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndiri Marvelous Mutanganya uye ndiri muWashington uko ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose kusanganisira munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera asvondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro nemukuru wechikoro cheAftercare Trust School, chikoro chakazvimirira chiri muHarare icho chiri pasi pemhuri yekwaMari.
Inini nhasi mari ndo sarangu ndiri mudzimai wa Elvis Mari vaimbova mutungamiriri weNational Arts Council. After K-Trust ndimi director and founder of the school.
Amai Mari, nhasi tiri kuti tikurukure pamusoro pechikoro chatinonzwa kuti makavaka kana kuti muchiri kuvaka asi chave kushanda cheAfter Care Trust School. Mungatiudza pamusoro pechikoro ichi?
Vakandimiri, After Care Trust School ine nhoroondo inoti nakizei nokuti chakatanga chiri After School Care. After School Care ndochireva kuti taitora vana vabuda chikoro tovachengeta tovaitisa mahomework. Tapedza kuvaitisa mahomework tovaoccupya nemaeducational programs kuitira kuti vabereki vacho vopfuura vachitora vana vobva vaenda navo kumba. Saka pachirambo chokuti vana vabude chikoro vondotamba murodhi vachiita tumisikanzwa sikanzwa tuya tuya, isusu taibva tati huyai kuAfter Care Centre moswera muriko muchiita mahomework enyu mozoenda zvenyu kumba, asi maswera muchiita zvinhu zvinoenderana nedzidzo dzamamuchiita kuchikoro. Pakaita vana vakatowanda zvokuti pataiitira pacho panga patova padiki kusvika kanzuro yazotipa nzvimbo lend ndopatakazotanga kuvaka chikoro. Tavakaka chikoro ndopatakazoti nzvimbo yatakapiwa ka tokwanisa kutoita formal school. Ndopatakazoita After Care Trust School which is now a formal school.
Vazhinji vanoziva zvikoro zvichinzi ichi chikoro ndechehurumende, ichi ndechemakereke, ichi ndechekanzuru. Imiwo muni mubatanidzwa here kana kuti mungadai muine sangano ramuri kushanda naro kana kuti kereke yamuri kushanda nayo kana kutsigirwa nehurumende?
It's a family trust inosanganisira mhuri yangu vaMari neni nevana vangu. Tisu tine chikoro ichi, so it's a family trust.
Iye zvino chikoro chiri kushanda kusvika pagwaro ripi?
Izvezvi patiri pano chava pagrade 5 gwaro rechishanu, nokuti gore negore tiri tichiwedzera grade, nokuti izvezvi tiri kuvaka rimwe bloko regrade 6-7 ndo richaita kuti 2023 vari mugrade 5 vane vava mugrade 7.
Vazhinji vanonzwa nyaya dzekuti chikoro chakazvimirira atingati private school vanoona sezvikoro zvinodhura. Iniwo chikoro chenyu mungachiisa pabandiko ripi?
Isusu chikoro chedu hachidhuri, hachisi cheziya zvinokurumbira kudhura. Chakaderera zvikuru zvekuti chinogoneka even nevamiddle income, even vashandi vehurumende chaivo vanokwanisa kutowizira vana vavo. Plus zvakare tinobvuma mapayment plan as long as they are honored.
After Care Trust School inowanika kupi Mai Mari?
After Care iri muHarare munzvimbo yeBelvedere. Ndingati chikoro ichi ka is conveniently placed very close to CBD.
Uyewo nyaya yevarairidzi zvakamira sei? Mune varairidzi venyu vamunotsvaga moga here kana kuti munowana varairidzi kubva kuhurumende?
Kwete, iko zvino tinotsvaga varairidzi vedu tichivabhadhara tiriso.
Zvikwanisiro muchizvitsvagirawo zvakare?
Zvese zvinodiwa kuti chikoro chifambe tinozvitsvagira.
Zvii zvamungati musiyano pakati pechikoro chenyu nezvimwe zvikoro?
Tinochengeta vana After School ende zvinobatsira kuti vana vasaenda kumba vachinoita tumisikanzwa chiya tunenge tuchikonzerwa nokuti kumba vaenda kusina mubereki. Zvinobatsirawo futi kuti vabereki vasina vabatsiri mameids ayaya. Zvakare inini navaMari educationists takatraina kuva vadzidzisi, tese background yenu ndevadzidzisi ende vakandimiri mozva kuti chikoro chinoraniwa nevanhu vane educational background. Takandotisiyanei nevanhu vanongopinda vachida kuita bhizinisi. Saka isusu taonako kuti tinoziva zvinodiwa kueducation, tinoziva kuti vana vanofanira kuchengetwa sei, tinoziva kuti vana vanokudzwa sei, zvinova zvinoita kuti chikoro chedu chive unique.
Manga makateerera kune mukuru wechikoro cheAftercare Trust School chiri muHarare, amai Maria Mari, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Mhuri yenhabvu muZimbabwe yapinda mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira ari kuchikwata cheDynamos pamwe nechikwata chenyika chemaWarriors David Yogi Mandigora, uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora achaita kwapera zuva rimwe chete imwe yeshamwari dzake vaCharles Mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gumbo reruboshwe iro ranga richimutambudza. VaMabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMandigora uyo achaitira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora uyo anga ave nemakore 54 ekuberekwa anga achifanira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chechecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madandemutande mudzimba nemunzvimbo dzekutangarira mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushaika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembo Chunga, Edward Katere, Mishek naSande Chidzambwa, Jeff George naOliver Katera. Mandigora uyo aizivikanwa zvekare saYogi akatambira zvekare chikwata chenyika chemaWarriors kwemakore akati wandei uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Nemo uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Tarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Tina kumbenge takazvitarisira kuti ndo zvazvichaita mushure nekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti vanga achienda kuchipatara tatozoshama takunzwa kuti ndo zvaitisa. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Patakatanga kutamba nhabvu muchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Anga ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti tifambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yazvo nekurasikirwa kwaFrida.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora oyo akamburairidza zvekare Lancaster Steel akasita Dynamos masemi finali eCAF Champions League muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi vasikana vanomwe nevakomana vatatu iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kudzibata pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.